nengo dzeparamende dzeMDC dzairamba kusimuka kana vamunangagwa vapinda muparamende uye pane dzimwe nguva dzaitadza kuenda kudare apo mutungamiri wenyika anenge arimo sezvo dzichiti hadzicherechedzi utungamiri hwavo muna mbudzi gore rapera komiti inotungamira mabasa eparamende yestanding rules and orders committee kana kuti SROC yakaumba komiti inotungamirwa navajonathan samukangire ZANU-PF kuti iongorore nyaya iyi uye kusvika pari zvino komiti iyi haisati yapedza basa rayo munyori mukuru muMDC tiri kufanira kutungamirwa namuzvare tokozani kupe vadouglas monzora vanhu vemumwe vari kuongororwa vaudza studio 7 kuti vakabvunzurudzwa kare uye havana mhosva yavakapara
ndo zvatachitaurawo kuti kana pasina mhosva hapana mhosva kana vatungamiri veparamende vana samukandi vanenge vachitonga vanofanira kuziva kuti kana pasina mhosva vanofanira kungoudza vanhu kuti havana mhosva kwete kugara kwemakore nekore vakagarira judgment ndiyo yatinoti incompetence iyoyo
vamunzura vanovesenata vati vakaudza komiti vasamukange kuti havanganzi vakapara mhosva yekuramba kusimukira vamunangagwa pavakauya kudare sezvo vamunangagwa vakapinda mudare renational assembly kwete resenate
president anenge asiri mumba yesenate anenge ari mumba yenational assembly so isusu tainharo dzataiita ndedzekuti handingasumukiri purezidendi asipo nekuti ini ndinenge ndiri musenate chamber imwe imba munenge muri makagara masenators chete kwozoti purezidendi anoadresa ari kuparamendi diki iyo
mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford shachwayo vaudza studio 7 kuti havana zvavanotarisira kubva kukomiti iyi sezvo iine nhengo dzezanu pf chete
vakaita prosesi yacho yese inofanira kuitwa yekuenda kumahearing nekubvunzurudzwa zvakasiyana-siyana kwatiri kuita ndekwekuti pane mawitnessiwo avakadeidzwa ukoko kuchikomidi chocho chisina kana basa saka asi asati anzwa zvinofananga zvichizvibuda kuti zvinobuda sei kana zvafamba sei hapana zvatanzwa nekuti kazhinji zvedu hatina basa sitereki navo vanhu vacho ivo vanenge vachiita bhozi zvinhu zvirisiri pamutemo zvavari kuita ivo vega sebato rezanupiyefu
vatiwo ongororo iyi haina zvaichabatsira sezvo dzimwe nhengo dzebato ravo dzinodarika makumi maviri dzakatodzingwa muparamende vasamukange vaudza studio 7 kuti ongoro yavo ichiri kuendera mberi uye vachazokwanisa kutaura zvakawanda kana vachinge vatora gwaro ravo kuparamende makomiti ese akaumbwa muchikamu chechipiri muparamende yechipfumbamwe aifanirwa kuti achimira basa pakapera chikamu ichi kuitira kuti paumbwe mamwe makomiti pachikamu chechitatu icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika svondo rapfuura asi mutauro weparamende amaitsigezi vati makomiti ese echikamu chechipiri achaenderera mberi nebasa kudzamara SROC yadoma nhengo itsva dzemakomiti aya zvichakadai munational assembly mamboita kupopotedzana mushure mokunge mumiriri webhuyera south vajoseph chinotimba vezanu pf vati varayiridzi vari kuramwa mabasa vari kubhadharwa nemapato anopikisa munyika asi mumiriri wenoton vatemba muliswa pamwe nemumiriri wekambuzuma vawilas madzimure vemdc alliance varamba izvi vachiti hakuna murayiridzi anotambiriswa nemapato anopikisa mune imwewo nyaya gurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi vakumbira dare renational assembly kuti ritambire chikumbiro chedhorobha revictoria falls chekuti rive guta dhorobha iri rakanyorera kubazi rezvematunhu muna 2017 kuti rive guta uye komisheni yakadomwa kuti iongorore nyaya iyi yakabvuma kuti victoria falls iitwe guta kana paramende ikatambira chikumbiro ichi ichanyorera kumutungamiri wenyika kuti vatare zviri pamutemo victoria falls seguta zimbabwe ine maguta manomwe uye madhorobha makumi maviri nemashanu ane masaizi akasiyana-siyana ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja